yakanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina chikumi 4 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe hwasvika pamazana maviri nemakumi maviri nevaviri 222.
Vakati rambai muchifaita muchifaitira zita redu MDC Alliance, rambai muchifaitira maaseti edu, maMP edu ngaadzokere kubasa aenda anoshanda posti dzakavasarudza. So ndo zvakabuda kuwana.
National Council yebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inobvumidza nhengo dzebato iri kudzokera kumatare eHouse of Assembly neSenate.
Takasiyana rumaoko rwemapurisa pakati peusiku vakashanyirwa nevarume vanokwana kuitiko 10. Varume ava vasi mapurisa, havana kuzviditaridza kuti ndivanani. Vakatanga kuvashungurudza vari mumaoko emapurisa.
Gweta raObey Sithole rinoti vaSithole vakashungurudzwa vari mumaoko emapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe hwakakwira nezuro manheru kusvika pamazana maviri nemakumi maviri nevaviri 222. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu gumi nevatanhatu nechirwere ichi. Vanhu gumi nevatanhatu ava vakadzoka munyika kubva kuSouth Africa. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vachiri makumi maviri nevapfumbamwe 29. Zvichakadaro, mashoko atatambira kubva kuAfrican Union kuburikidza nebazi reAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti uwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus muAfrica hwadarika zviuru zana nemakumi mashanu nezvisere 158,000. Vapora vachidarika zviuru makumi matanhatu nezvinomwe 67,000. Vashaya vari zviuru zvina nemazana mashanu nevasere 4,508. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 pasi rose hwadarika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana mashanu 6.5 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, avo vadarika miriyoni imwe chete nemazana masere ezviuru 1.8 million. Vanhu vafa pasi rose vadarika zviuru mazana matatu nemakumi masere nezvishanu, kana kuti vadarika 385,000. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni matatu nezviuru zana, kana kuti 3.1 million. National Council yebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yakaita chisungo nezuro chekuti nhengo dzebato iri dzidzokere kumatare eHouse of Assembly neSenate mushure mokumboramwa kuenda dzichinyunyuta nemutongo wedare repamusoro wekuti bato reMDCT riri kufanotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe rine mvumo yokudzinga mumatare aya nhengo dzaro. Hatina kukwanisa kubata munyori mukuru weMDCT vaDouglas Munzora kuti tinzwe divi ravo, sezvo vakange vambovimbisa kuti vose vanenge vasina kuenda kudare nechipiri vaizodzingwa. Vazhinji havana kuenda kudare iri. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata munyori mukuru weMDC Alliance vaCharlton Wende kuti tinzwe zviri kuitika.
Chinhu chekutanga chabuda musangano wedu kunyunyuta kwe vanhu vauya kumusangano pamusoro pekutotswa nekukuvadzwa kwakaita vanasikana vanomiririra musangano wedu weYouth Assembly vanosanganisira ivo Honorable Johanna Mamombe, Cecilia Chimbiri naNetsai Marowa. Vana vakabatwa sekuziva kwamunoita National Council isipo, so varatidza kutyakamadzeka chaizvo kuti mushure mekunge vakuvadzwa kudai ndo vatove vanhu vasungwa. Chechipiri ndechekuti chairperson weYouth anga akasungwa azosvikawo zvakare meeting iri pakati abudiswa on bail, then tavabriefo nekusungwa kwaitwa gweta redu guru advocate Tabani Mbofu.
Ko mataurawo here nyaya yechirwere cheCovid charura munyika ichi?
Varatidzawo kunyuta madelegates nenyaya yecorruption yatekeshera munyika. Munoziva kuba kuri kuitwa mari dzeCovid nekusabuda pachena kuri kuita hurumende kuti mari yakanga yakapromiswa vanhu yekuti vanhu vararame vabatsirike vari mumaebheni vakanga vambotanga vapromiswa ma200 vakazopromiswa ma300. Imari yaisazikanwa kuti yakamera makumbo here uye iri kupi, asi vanhu vari kuramba vachitambudzika vari mudzimba mavakagara vasingakwanisi kuenda kumabasa kuti vanozviriritira, kunyanyanyanya vanhu vanoita mabasa emaoko. Munoziva kuti the past 2 days mapurisa ari kurova vanhu vachidzosera vanhu kupi kudzimba kuti vanogara mudzimba. Saka tinoda kuti mari iyo dai yabuda nekukasira vanhu vakwanisa kunge vari vanhu vari kubatsirika mugara kwavari kuita. Nyaya yeCovid taona mazuva apera chirwere chiri kunge chaakuti wedzerei muHarare muno nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana. Saka tinoramba tichingokurudzira vanhu veZimbabwe kuti ngatibatanei chirwere chichisapararire. Then sangano wedu wazotarisawo nyaya yeconstitution, kuvhumwa kuri kuitwa constitution mainge kune zvakaitwa navamudhenda kuparlament.
Ende zvipi zvimungatsanangura?
Zvekuti vanoshandisa mutemo usiriwo kudzinga vamiriri vedu muparlament, vachishandisa tsamba yakabva kune bato rinonzi MDCT rinova bato risina kana kumbobvira rakasponsa maMP edu. Asi vanhu varatidzowo zvakare kufarira judgment yakapiwa navachitapi, yekuti vachitapi vakaonawo kuti vakatenderana nepfungwa dzedu dzekuti MDC Alliance is a political party.
Vakawanda vanga vachida kunzwa nyaya yenhengo dzedare reparamende dzamanga mamboti dzimbomira kuenda. Pakabuda chisungo chekuti kudi
maMP vakumbodzokera kubasa. Izvi zvinhu zvakabuda maconsultations atakaita throughout Zimbabwe. Muchayeuka kuti patakavamisa tichiti takumbodzokera kuwanhu. So patatenderera maconstituents kwakabuda pfungwa dzakasiyana siyana. But vazhinji vakati rambai muchifaitira zita redu MDC Alliance, rambai muchifaitira maaseti edu, maMP edu ngaadzokere kubasa aenda anoshanda because takavasarudza. So ndo zvakabuda kuwanhu.
Imi muri kukwidzawo here mutongo wakapiwa wekuti vamonzora namuzvare kupi vanokwanisa kukudzingai mudare reparamende? Muzviri kufamba sei?
Hongu, tese tiri vana tanotura nyaya yedu kumatare, nekuti zvinhu zvakaitikwa naSpeaker of Parliament zvinhu zviri kunze kwemutemo. Takadzingwa nebato rinonzi MDCT, bato risina kuti sarudza kuti tiende nesu kuparlament. Vanhu havana kuvhotera bato iri. Mukatotarisawo bato irori ibato risina kana constitution. Hatisati tamboona kana constitution yakanzi MDCT. Makaona pamapepa anga ari kuSupreme Court hapatorina kana constitution MDCT. So bato irori harina inotonzi local stand yanga ichingotaurwa mazuva ekupera, because harizi bato, inikinemu inoshandiswa yaishandiswa nebato raimbonge richikukidza nguva yaperai.
Munyori mukuru weMDC Alliance vaCharlton Wende vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, mutungamiri wevechidiki muMDC Alliance vaObesi Tole neZulu vakamiswa mberi kwedare redzimhosva vakapiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Gweta ravaSitole vaObeshava vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vataurira Studio 7 kuti vaSitole vakashungurudzwa vari mumaoko emapurisa, izvo vanoti vakazivisa dare redzimhosva. Tatadza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo.
Takaenda kudare redzimhosva nezuko tikapinda pamberi dare ramutongi vamugwagwa zvichakataro vaobestole vakapuwa bail yekuti vange vachimirira kutongwa kwavo vasubva kunze asi pane kunyunyuta nemabatirwo akaitwa nemapurisa kwatakaudzawo dare dzimhosva
kana muchiti mabatirwo avakaitwa nemapurisa chii chakaitika Mr. Shava
tabva kumapurisa takasiya ari mumaoko emapurisa pakati peusiku vakashanyirwa nevarume vanokwana kuitiko gumi varume ava havasi mapurisa havana kuzvitaridza kuti ndivanani vakatanga kuvashungurudza vari momo maoko emapurisa vachivabvunza mubvunzo inotyisa yakati sei kuti munogarapi kana mauya kuno kuHarare hotera dzatinombodana madziri ndedzipi munogonwira kupi hama dzenyu neshamwari dzenyu ndedzipi zvekare magweta enyu ndanaani tipei kuti vanogarepi zvinova zvunhu zvinoshukurudza kunyanyanyanya mazuva ano vanhu pavari kubatwa nevanhu vasingazivikanwi vanhu vachirohwa vanhu vachinyangariswa zvinotyisa kuti munhu ari mumaoko emapurisa abvunzwe mibvunzo yakadaro nevanhu vasingazivikanwi
vakarohwa here kana kuti vakangovhundusirwa vachivhunzwa mibvunzo isina kunaka
havana kurohwa vakavhundusirwa vachivhunzwa mibvunzo isina kunaka nevanhu havasingazivi kuti vanobveti takaudza dare dzimhosva nezuru rikati nyaya iyoyo ngationgororwe zvizivikanwe kuti vanhu ava ndivanani vakapinda mumapurisa zvekare sei mapurisa akavapa mvumo yekuti vashungurudze obeistole
pari zvino vasitole vari kupi
pari zvino vari kumba mushure mokunge vapuwa bedo nezoro mutongi vakanzi vabhadhare 1000 RTGS vakanzi vasarendewo pasipoti yavo vakange vachizinoripota kumapurisa every 2 weeks
saka vanzi vadzoke kudare redzimhosva rini
tiri kudzokera kudare redzimhosva musi wa18 August 2020
avo vange vari gweta rabaobeistole vaobei Shava vanoshandawo nezimbabwe lawyers for human rights vari parunhare kuHarare nestudio 7 vamwe vevanhu vakachengetedzwa paBelvedere Teachers College muHarare mushure mekunge vadzokera kumusha munguva ino yecoronavirus vanoti vari kushishikana nekugariswa kwavari kuitwa panzvimbo iyi vasati vapiwa zvakabuda mukuvhenekwa kwavakaitwa kuti vaonekwe kana vaine chirwere checovid-19 icho chinokonzerwa neutachiona hwecoronavirus mumwe wevanhu vataura nestudio 7 anoti chiri kunyanya kuvadya pfungwa ndechekuti zvakabuda mukuvhenekwa uku zviri kuuya zvishoma zvishoma munhu uyo atya kudomwa nezita anoti chiri kunyanya kuvashusha ndechekuti vari kungosangana nevamwe vanhu vanogona kunge vaine utachiona vari panzvimbo iyi sezvo vasiri kutevedzera mitemo yekuti vanhu vasaungana vamwe vevanhu vari pachikoro ichi vanonzi vagarapo kwemazuva anodarika 30 vakangomirira studio 7 yakundikana kubata vebazi rezveutano pamwe chete naDr Prosper Chonzi avo vari kutungamira kudzivirirwa kwecoronavirus mudunhu reHarare kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri westudio 7 nemugari wepaBelvedere Quarantine Center uyo asina kuda kudomwa nezita
saiko zvino tikabvisa 11 vayavaya vane 3 vari positive tiri kunosara tine 41 saka tiri kuti pasara vanhu 42 ivavo ndovane marizalts asati abuda wedon't know yet kuti mazuva acho achabuda sei the social worker who is currently at the position kuda kutongosvika today was saying kana mune hama dzenyu dziri kunze uko dzinogona nge dzine simba ungadzichiita zvadziri kukwanisa kuita pamwe zvinogona kuita kuti marizalts enyu abude because he has been following the results achikufona achiita sei hapana kana result yabuda saka iye anga akutoshava kuti zvinondoita seiwo handichazivi kuti how best can I do kana kuti wozviita sei kuti marizalts iwayo abude saka ndomamiriro akaita situation yeBelvedere vamwe takutosvika ma40 days tiripo
mamboedzawo here kuti muwane tsananguro pamusoro penyaya iyoyi kuti munzwisise kuti zvakamira sei
hapana kana anything chiri kutaurwa we tried Ufone ndi ukambuwezi fonera yaani Maskati na pofonera Dr. Jones wakatifuwata ya mazita ufuwate names to Dr. Jones itapeta kuwafuwata na mazita acho hafana kana chinchingu hii emi tinchawaita mtuwa iti follow up suwa fonera wangu wa singachada telefoni yao saka atika zivuto basilika si because it's been close to 40 days anjia zuti kwara daina ichubusha mtuwa njote marzawuz after 40 days zupa kwara ndai wazo nduri positive I mean, that disease will last long. Even when we don't say we really don't know. And we are scared because we are mixed up, like what I said. We are mixed up, and everything. But the situation is we are being traumatized. Like a demonstration, we are being traumatized.
Murukurewa ere kuti pane vamwe vamugere nawo vakato wana marizauza achiratidza kuti vari COVID-19 positive.
Pane vanhu vacho vari positive vari kutaura kushamisa ndizvo kuti akanzi ari positive nezuva akaswera vakararapo aswera ari papana action yatorwa. Munhu wacho is just fit hapana kubva. Iko zvino ati vane 33 days aripo. Pa 33 days acho haana kana flu yaari kunzwa haana paari kunzwa ari kunzi ari positive. Then pane vamwe vacho futi pane 3 vanhu vari positive vati pane ma 34 days vari pa quarantine center for 34 days hapana kana amboita flu hapana amboita any symptom vari kunzi marzawuz avabuda ari positive kana kuti avabuda ari positive don't know when was that variko and we are waiting to know kuti vachaitwa sei mumwe wacho anga aripo the wolf yesterday nanhasi aswera aripo saka hatichazivi kuti chii kunyatsotora nzvimbo kuti vakarasa marizawuz here saka vakungotrivura kungokombaina vanhu vacho vachinyiba hatichanzwizwa kuti is this true munhu anombonzi marizawuz negative ozonzi positive
uyo anga ari mumwe wevanhu vakagariswa pabelvedere quarantine center asina kuda kudomwa nezita ari parunhare najonga kandemiri westudio 7 Tombotarisa zviri mumapepa nau anasi. Mukroniko umwe mushandi weZimbabwe Revenue Authority Mkelwe Maposa nezuro akatongerwa kugara mujeri kwemakore gumi nemana mushure mukuwanikwa aine mhosva yokupinza muZimbabwe zvisiri pamutemo motikari makumi matatu nepfumbamwe izvo zvakakonzera kuti zimura irasikirwe nemari inopfuura zviuru mazana mashanu zvine makumi matatu emadhora ekuamerica $530,000 padande mutande ravo retwitter munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vanik mangwana vanyora kuti nezuro mapurisa akarambidza vatsigiri vezanu pf kuti vanoratidzira pamuzinda weamerica muzimbabwe pamusoro pekuurawa nemapurisa echichena kweumwe murume wechitema mudunhu reminnesota muamerica munewsday mune nyaya yavatavani mupofu avo vakabudiswa muusungwa mushure mukupiwa mukana wokubisa mari yechibatiso inoita zviuru zviviri zvemadhora yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
ini ndinoziva zvangu sezviri kuitwa president wekuchamisa ndikuona zviri zvine zvinorwadza zvikuru sei asi ndinoziva zvangu kuti anebhora ndianewo mako ndinongoramba chingoti chamisa chamisa chete chete kusvika zvinhu zvanaka tinoramba tinewo chamisa nyange wakabuda mupati yacho iyoyo wakafuma imwe tinoramba tinewo kusvika ofi pamberi nechamisa chete chete
Murisei pa studio apo kuno kuzimu hey takuara nzara namo nekugara mumba lockdown izvo zvakaoma pasei pa America
Makadeni vashamarari pa studio 7 iyo ini ndongodawo kubvunzawo kuti pamabhodha tichavhurirwawo rini nekuti vana vedu vava kutambura kuomba esi tiri kutambura nevana vari kutambura zvekuti hatina nevana havana zvekudya mukuomba dai mavhurawo magedhe tiwanewo kubudawo nezvemari voti ndomutsamutsa vana esi tiri kure nemadhorobha
Moroi moroi pa studio to kwa saini mfaro. Ini nyaya yangu ili pakuti. Wamuna angagwa. Semu ya wekuti angaya kudautu pera wari mofisi. Kana nechine kumeso chaitwa andichuoni mpomu, andichuoni. Chalari bizi kuneza na chamisa, asinga tombo zikano ya ke chamisa. Warungu kupita wanga ndio mwapozikia ni achu. Na hii Zimbabwe ya karo yuwele kutonga miru wande wano wasina kana wasina mwari kudai. Anga wati itiro materials. Ita njini lasti. Mkiove.
Maniro akanaka, maniro akanaka pa studio 7 apo wana jonga natanonoka wande aiwa tinokutenda ine nawo dzamunotipa aiwa tinotenda chaizvo ndakanzoda kungota uropa musoro penyaya iri kuitika muZimbabwe iyo inogara iri kutaurwa misinengwa yekunzi dhora reZimbabwe riri kudonha zuva nezuva aiwa zvisavashamise kana kuvhundutsa kudonha kuri kuita dhora remuZimbabwe. Azibati ili kuramba waru kugadzira mari every Monday kana pagore rega rega waru kugadzira mari itsva. Vari kunzvenga pane musoro wenyaya, pane musoro wenyoka, ngavangorova musoro wenyoka kana vachida kuti mari yavo iite simba. Chinhu chekutanga ngavateedzere kodzero dzevanhu, varege kutonga nedemo zvavarege kuita zvemusimba zvenharo, vachibloka vanhu kupinda matauni vachivhara madhemo. Chechipiri ngavagadzire economy pekutanga idzokere payakanga ina Ian Smith vakagadzira economy mari yavo inobva yaita value. Ndinotenda hangu kuti nemashoko andiri kutaura ndiri muno South Africa Mpumalanga Emelo.
Mangwanani vasitepenyuri vestudio 7 nevateereri vestudio 7, ini ndine mubvunzo kuhurumende yeZimbabwe nemapurisa eZimbabwe nemajaji eZimbabwe. Ndino munoreva here imimi kuti vanhu vari kutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya vanhu veMDC Alliance? Munoreva here imimi kuti vanhu vari kutadza muZimbabwe zvakanyanyisisa vanhu veMDC Alliance? Moreva here imimi kuti vanhu vese veZANU PF, ingirozi, mapasta, mafundisi, maelder, mabishopi, havana kana kutadza kwavari kutomboita? Nekuti hatisati tamboona kana munhu mumwe chete weZANU PF akasungwa, but tinongoona vanhu veMDC chete ndova kuita sevakagadzirwa matare. Mapurisa eZimbabwe matiwanzira. Zita ndinoitwa baba Eva ndipa Joni.
Pa studio 7 magadi zvenyu. Muri kumhoriswa na Sipambi pa South Africa pa Gauteng. Ini ndinongori zvangu neshoko rimwe chete randinongoda kundingotaura pamusoro pehurumende yedu. Chuwa mungandiudzawo here kuti vanhu vanogariswa muquarantine for more than 21. Izvo chinangwa chavo chavanoda kuita ipapa ndechekuti vanhu vese vari kubva kudiaspora ivo vanongofungidzira kuti kana tikavati vabhadhare $65 apa tawana mari, nekuti iyo ya hurumende pachayayo hurumende iyi yava stranded kuti iwane forex. Ndosaka muchiona ichiti ikachesta vanhu vashoma shoma yoramba vamwe varimo mumaquarantine inenge ichida kuvarwadzisa kuti vabudise mari. Saka handine vurombo nehurumende yakaita sei, dai yaita hurumende ine tisina vanhu. Otherwise mumwe munhu aingogona kungozviti anoregrei ndingobudisa hangu kamari kangu nditestiwe. Kwete zvavari kuita izvi zvokuti zvokuda kubata vanhu muhuro, kudzipa vanhu muhuro, hai hurumende yapererwa shuwa. Hai haisi hurumende yavanhu shuwa, hai ihurumende yanyura chaiko, yapinda mugungwa chaiko, yanyura.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova gurukota reAmerica rezvekudzivirirwa kwenyika muhurumende yavaDonald Trump va James Mattis avo vakasiya basa makore maviri apfuura vataura kekutanga vachishora va Trump vachiti vashatirwa nekukashamadzwa nezvakaitwa nava Trump nehurumende yavo kuvanhu vairatidzira. Vanhu vazhinji mumatunhu mazhinji eAmerica vachiri pakati pekuratidzira kuurawa kweumwe murume wechitema George Floyd nemapurisa echichena. Vanhu vairatidzira pacho nemuzinda weWhite House muWashington DC vakadirwa hutsi hunokatyikidza vakadzingwa pavakange vakaungana kuti vaTrump vambobuda mavakange vakawandiswa. VaMattis vati, pandakapinda muchiuto makore makumi mashanu apfuura ndakatora miko yokutsigira nokuchengetedza bumbiro remutemo. Handina kumbofunga kuti mauto akatoreswawo mhiko iyi vangazomanikidzwa kutyora kodzero dzezvizvarwa zvenyika yavo. VaMattis vaenderera mberi vachiti, Donald Trump ndiye mutungamiri weAmerica wekutanga muupenyu hwangu hwese, asina hanya nekubatanidza vanhu asi ari kuparadzanisa vanhu. Kushora vaTrump kwaitwa navaMattis kunokashamadza vazhinji nekuti kubva zvavasiya basa pasi pavaTrump vange vasingatauri kana chinhu chimwe chete zvacho pamusoro pavaTrump nehurumende yavo. VaMattis vati kutarisa zviri kuitwa navaTrump kuvanhu nekuvatyorera kodzero dzavo kwavasvitsa pavasingagoni kuramba vakanyarara. Kare kambo kanobva ku Four Brothers Rudo Imoto. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe wasvika pamazana maviri nemakumi maviri nevaviri 222. National Council yebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inobvumisa nhengo dzebato iri kudzokera kumatare eHouse of Assembly neSenate. Gweta romutungamiri wevechidiki muMDC Alliance rinoti vaObese Tole vakashungurudzwa vari mumaoko emapurisa. Tashvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.